Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wesvondo nyamavhuvhu 22, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu gumi nevasere vofa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, asi uwandu hwevanhu vari kufa nekubatwa nechirwere ichi huri kuramba huchidzikira. Hurumende yokurudzirwa kudzika mitemo inoomesera vanoroora nekuroodza vanasikana vasati vabva zera. Nyaya yekubviswa kwemakombi mumigwagwa inonzi nevamwe yave kupa kuti nyaya dzekubatwa kwemadzimai Chibharo kunyanya muHarare dzikwire zvakanyanyisa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu gumi nevatanhatu vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira gore rapera vave zviuru zvina zvine mazana maviri nemakumi matatu nevatanhatu kana kuti 4,236. Asi uwandu hwevanhu vari kufa nekubatwa nechirwere ichi huri kuramba huchidzikira. Mumazuva manomwe adarika vanhu zana nemakumi mana nevatanhatu kana kuti 146 vakafa nechirwere ichi munyika zvichienzaniswa nevanhu mazana maviri nemakumi matanhatu nevana kana kuti 264 vakafa munguva imwe chete svondo rapera. Vamwe vanhu zana nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe kana kuti 199 vakabatwa nechirwere ichi nezuro. Izvasiya vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira vave zana rezviuru nemakumi maviri nemaviri zvine mazana mana nemakumi masere nevanomwe kana kuti 122,487. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyadzi zveutano uye vakambotungamira chipatara chechitungwiza Dr. Enoch Maida.
Tirikuona kuti mastatistics ari kuburitswa nehurumende kudarikidza nezvibazi rezveutano kuratidza kuti mafigiro evanhu vari kunzi vabatwa neutachiona hwecovid uye vari kunzi vafa neutachiona hwecovid ihwohwo zvakare ari kudzikira sezvamuri kutaura. Izvozvo zviri kuonekwa.
Chingava chikonzero chei chiri kupa kuti zvidai?
Chandingareva ndechekuti chokutanga teichida kutenda kuti malockdown measures aya akakurudzirwa kuti aitiwe ekuti vanhu vasangofamba zvisina tsarukano kana kungofamba nje zvisina vavariro kana kuti zvisina kutenderwa kunenge kuripo kuti ngavagare mudzimba pazvingakwanisira uye vasafamba kubva kune rimwe guta vachienda kune rimwe guta pasina chinangwa kana vasina tendero uye zvokukurudzira kuti vanhu vabayiwe nhomba kana zvevaccination zviya nekuramba vanhu vachikurudzirwa kunzi pfekai mamaski, gezai maoko nemvura ine sipo, vachinzi vasanitize maoko nephysical distance. Zvose hurudziro idzodzo dzinenge dziri kuratidza kuti dziri kushanda uye dziri kubatsira kuti mastatistics iwaya adzikire. Asi nepo tofanira kungorangarira kuti hatifane kuvarairwa.
Nechikonzero chei muri kupa chenjedzo?
Nokuti tinotoonawo kuti kuna vamwe vanokwanisa kunge vachibatira utachiona hwecovid ihwohwu uye vamwe vanokwanisa kunge vachitofa nokuda kweutachiona hwecovid ihwohwu vanokwanisa kunge vasiri kuwana mastatistics kana kunyoreswa kunoitwa kuti zvipinde mastatistics ari kubudiswa iwaya. Saka variko vari kurwara variko vari kufanira utachionawo asi vanokwanisa kunge vasingazorekodhewi kuti ndo zvaitika. Saka hatifaniri kuvarayirwa zvachose nyangwe zvazvo kukurudziro iripo iri kuratidza kuti pane kushanda kuri kuitika uye kuti zvinopawo nyangwe tarisiro yokuti kukondrolewa kwechirwere ichi kuri kubatsira.
Nyanzvi munyadzi zveutano uye vakambotungamira achipatara chechitungwiza Dr. Enoch Maida vari parunare muHarare. Zvichakadaro bazi rezveutano rinoti vanhu mazana masere nemakumi masere nevaviri kana kuti 882 vakapora nezuro kubva kuchirwere checovid-19 zvasiya vapora kubva gore rapera vave zana rezviuru nematanhatu zvine mazana matatu nemakumi matanhatu nematanhatu kana kuti 106,366. Vanhu miriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu zvine mazana mapfumbamwe nemakumi masere nechimwe kana kuti 1,450,981 vanonzi nebazi rezveutano vabayiwa nhomba yecovid-19 kaviri sezvinokurudzirwa. Vabayiwa nhomba kekutanga vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana matatu nechimwe zvine mazana matanhatu nemakumi mana nechimwe kana kuti 2,301,641. Hurumende inoti ine hurongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave. Hurumende iri kukurudzirwa kudzika mitemo yakaomarara kuranga vose vanorodza kana kuroora vanasikana vasati vabva zera. Izvi zvinotevera nyaya yanetsa zvikuru munyika yekufa kwaAna Machaya paanonamatirwa nemamapostori mumusha wamafararikwa kwaMarange musi wa15 Chikunguru. Ana akafa achisununguka achibva angovigwa pedyo nepanonamatirwa apa. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati mashoko kuvatori venhau vanoti mapurisa akasunga murume wacho Atirari Momberume anozivikanwa zvakare nerekuti Evans Momberume uyo ane makore makumi maviri nematanhatu. Vabereki vaAna vaEdmore Machaya naamai Shai Mabika vakasungwawo vachipomerwa mhosva yekunyepera mapurisa kuti ainge afa ndiMemory Machaya uyo akaberekwa muna 1999 nekuda kuvanza zera chairo remwana wavo ainge ashaya uyu. Vabereki vaAna vari kupomerwawo imwe mhosva yekuda kupa vamomberume mumwe mwanasikana ane makore mapfumbamwe kuti aroore. Vamomberume vakatomiswa pamberi pedare svondo rapera uye gweta ravo vaBrian Majamanda vakaudza Studio 7 kuti vari kupomerwa mhosva
yekurara nemwana ari pasi makore anotarisirwa kuti angagona kubvuma kurara nemurume uye zvakare nemhosva yekuuraya achinzi akakonzeresa kufa kwemwana uyu.
Saachigaro wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition panyaya dzekuenzanisa mikana pakati pemadzimai nevanhurume Muzvare Margaret Mutsambi vati vatambira basa raitwa nemapurisa kusvika pari zvino kunyangwe hazvo paine zvimwe zvirehwarehwa.
Idanho rakanaka rekutanga asiwo zvakare tine mibvunzo yakawanda panyaya iyi tichitarisawo kuti Evans uyu ari kutongerwa nenyaya yekunzi akaita umhondi hwekuuraya mwana uyu uye nenyaya yekunzi akarara nemwana mudiki. Chinonetsa pamutemo wedu wemuZimbabwe ndechekuti zera remunhu anokwanisa kutaurira nemunhu nyaya dzepabonde i16 years, kwozoti zera rinotemerwa nemutemo kuti mwana vana vanokwanisa kuroorwa i18 years. Kusiyana kwemazera aya kuri kuita kuti paitike confusion pakunzwisa nyaya idzi dzekubhinywa kwevana. Saka ndinofunga kuti mutemo wedu ukaalainwa kuti toti age of consent nezera rekuti mwana anokwanisa kuwanikwa zvobva zvafanana sekuti zvese zvoiswa pa18 years. Uye ini ndinoonawo zvangu sekuti kuti Evans Momberume atongerwe kuti akaita umhondi nyaya iyi inogona kungozoperera mumhepo upashaikwa umboo hwakakwana hwekuti atongerwe nyaya yeumhondi.
Mutauri wesangano rinorwira kodzero dzevanasikana reGirl Child Network Zimbabwe, Muzvare Shingirai Nyirenda, vanotiwo dambudziko rekurozwa kwevanasikana rakomba munyika.
Chishuwo kuti pakuchengetedza kodzero dzevanasikana, vapari vemhosva vapiwe mutongo yakaomarara yekuti vanotanga vafunga kairi katatu vasati vabata mwana chibharo, vasati vashungurudza mwana.
Munyarikani weAfrican Union panyaya dzekurwisa kurodzwa kwevanasikana vasati vabvazera kana kuti African Union Goodwill Ambassador amainyaradza egumbo nzvanda avanovagweta vatiwo
ivo vakuru vemachechi nevakuru vetsika nemagariro vanofanira kutosunga pachezvavo zvisungo zvekuti kurodza mwana mudiki hakubvumidzwe kuri kunze kwemutemo vagotobvisa munhu muchechi mavo anenge apara mhosva iyoyi sekuti vakasadaro vanhu vanoramba vachihwanda nekuti zvinhu zvinotenderwa muchechi medu. Tinoda kupa dzidziso yakasimba mukugara muvanhu munharaunda matiri kumamisha kwatiri kuti vanhu vazive kuti mutemo wenyika unoti kudii panyaya idzi, vachikoshesa munhukadzi, vachikoshesa mwanasikana, vachiendesa vana kuchikoro, vachikoshesa kuti vana uye kuti munhu ane pamuviri asunungukire kuzvipatara. Chechina, chinokosha kubvisa urombo. Urombo mumhuri hunokosha, urombo hwemupfungwa, urombo hwemukurarama, kuitira kuti vanhu vasaona kunge kurodza vana kunovabvisa muurombo kana kuti vapedzisira asisa kwanise kuita decision.
Ko, iyo hurumende iri kuitawo here zvakakwana kudzivirira dambudziko rekurodzwa kwevanasikana vasati vabvazera? Tabvunza gurukota rinoona nezvemagariro evanhu muzvinafundo Paul Mavhima.
Chinonyanya kunetsa panyaya dzekurodzwa kwevana vachiri vadiki inyaya dzekuti mhuri dzinenge dzichiwirirana. Uye kune vamwe vakaita semachechi chinenge chichingoitwa pakati pemamembers echechi iyoyo asi zvisingazobude kunze uko kuti zvakamira sei. Patinongonzwa chete kuti paita nyaya yakaita seiyoyo, vanhu vesocial development vanoenda kunotarisa voona kuti zvakamira sei. Kazhinji vanopedzisira vachibvisa vana vachivaisa mumainstitutions edu atinoti places of safety.
Sangano reUnited Nations riri kukurudzirawo Zimbabwe kuti idzike mutemo wekuti kuroora mwanasikana asati abva zera imhosva uye kumisa tsika iyi zvachose. Sangano rinoona nezvekodzero dzevanokwira mabhazi nemakombi rePassengers Association of Zimbabwe rinoti danho rehurumende rekubvisa makombi mumugwagwa nechinangwa chekuda kuvamanikidza kuti vaite mushandira pamwe nekambani yehurumende yeZupco reve kuisa upenyu hwevanhu vakawanda munjodzi. Izvi zvinotevera kukwira kwehwandu hwemadzimai ari kubatwa chibharo uye kubirwa zvakanyanya kuitwa vanhu vanenge vakwira motokari dzinozivikanwa nekuti mishikashika. Vachinyora padande mutande ravo reTwitter, mapurisa anoti vanhu havafaniri kukwira motokari dzemishikashika idzi uye havafaniriwo kutakura mari dzakawanda pavanenge vachifamba. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati, mashoko avo kuvatori venhau vanotiwo muHarare ndimo mune vanhu vakanyanya vari kubirwa nekubatwa chibharo. Motokari dziri kushandiswa nematsotsi aya dzinosanganisira maHonda Fit nematoyota Wish. Vanhu vari kubirwawo nhare mbozha dzavo. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakati makombi anofanira kubviswa mumigwagwa nekuti anokonzera nyonganyonga nekusateedzera mutemo. Asi vanhu vakawanda vaudza Studio 7 kuti mabhazi eZupco mashoma nekudaro vanozogumisira vakwira chero motokari. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutungamiri wePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath.
Nyaya dzekubhinywa kwevanhu, nyaya dzekubirwa kwevanhu private pirate taxi inyaya dzatagara chingokurukura nezvadzo. Pane dzimwe nyaya dzisingaripotiwe kumapurisa dzevanhu vari kubirwa pamusana pekunetsa kwezvifambiso uye zvakare zvichikonzerwa nemonopoli yakaiswa nehurumende. Isu tagara tichitaura nyaya idzodzo panyaya dzekutakurwa kwevanhu kuti vanhu vari kushungurudzwa zvikuru nekuti maduta vanhu ne Jehovha mubayiwa hazvisi kuwanika zvinhu zvisiri kugashirwa nehurumende kuti tine dambudziko panyaya dzekutakurwa kwevanhu mumadhorobha.
Makambotaura here nehurumende nezvenyaya
iyi? Isu takambokumbira kuhurumende kuti mafranchise emakambani anotakura vanhu anga achiwande. Takatarisawo modho yanga iri kushandiswa neBlawai, yanga iri modho yakanaka zvikuru. Saka urongwa hwekuti kuve nemafranchise akawanda hunobatsira kuti vanhu vanga vachitakurwa nenguva, kuti paitewo sarudzo, paitwe makundano.
Sei izvozvo zvakakosha?
Vanenge vachitakura vanhu zvakanaka vanoramba vachitakura vanhu zvakanaka. Kwete kuve nekambani imwe iyo ndiyo inonzi inotakura vanhu, irikukundikana kutakura vanhu. Vanhu ndosaka tiri kuzoita sarudzo yakaipa yekupinda chero motikari, nekuti tinenge tichida kubata nguva kuenda kwatinenge tichida kumhanyira. Hakusi kuda kukwira maprivate kana kuti mapirate taxi aya, asi tine chimhanyidzane nenguva kuenda kumabasa nekunoita zvimwe zvinhu zvakakosha.
Asi izvi zvamuri kukurudzirawo vanhu kuti vaite pari zvino?
Isu tinongokurudzira vanhu vanoshandisa mabhazi nemichovha kuti pavanenge vachifamba vaite sarudzo yakanaka yekukwira mabhazi nemichovha zvine number plate tsvuku pachena.
Mutungamiri wePassengers Association of Zimbabwe, vatafadzwa Goliath, vari parunare kukwekwe. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Tenzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Kamala Harris vasvika muSingapore, uko vari kutarisirwa kutanga mangwana kuita musangano nemutungamiri wenyika iyi vaHalima Yacob. Vachasanganawo nemauto yeAmerica ari paChang'e Naval Base. Musi wechipiri vari kuenda kuVietnam vachiva mutevedzeri wemutungamiri wenyika wekutanga muAmerica kuenda kunyika iyi. America inoti iri kuedza kusimbaradza ukama hwayo nenyika idzi mukuedza kwayo kudzivirira China kukonzera kusagadzikana. Rinoona nezvemishonga nezvekudya muAmerica reFood and Drug Administration kana kuti FDA riri kuyambira vanhu kuti vasamwe mushonga unorapa mahachi weIvermectin kurapa chirwere cheCOVID-19, sezvo vamwe vavo vonwa wakawandisa uchizoguma waita muchetura. Vanhu vanonzi vari kunyanya kushandisa mushonga uyu ndevekuMississippi, uko kwapararira zvinotyisa chirwere cheCOVID-19. Dunhu iri rinonziwo rine vanhu vashoma-shoma vakabayiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 ichi. Iko zvino tomboenda kuna Maigove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai mhuri yeZimbabwe, ndinomukamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Maigove. Nhasi muchirongwa tina vaGodfrey Kurawone, nhengo yechirongwa cheMandela Washington Fellowship, vakapeta dzidzo dzavo muna 2017. Tiri kurukura nezvechirongwa cheMandela Washington Fellowship kana kuti YALI. Pane vanhu vakawanda vanogara vachindibvunza nezvechirongwa ichi, vachida kuziva kuti application process inotanga rini uyezve ichizopeta rini. Muri Zimbabwe ndau yapano kuti ndikuzivisei kuti chirongwa chekuisa maapplication ekuva nhengo yechirongwa cheYALI mugore ra2022 chakavhura musi wa18 August, chiri kuvhara musi wa15 September. Saka vanoda kuisa maapplication avo endai pa website yeMandela Washington Fellowship inoti www.mandelawashingtonfellowship.com kuti muwane ruzivo ruzhinji. Muchirongwa tina vakurawone vachatiudza zvizere nezvekukosha kwechirongwa cheYALI. Vakurawone, tinotenda nekupinda muchirongwa chedu. Nyaya yatinayo mainzwa, tiudzewo maonerei.
Programu yeyali ndakaona ino yakatibatsira zvizhinji kuti inopa vechidiki mukano wekusangana nevamwe vechidiki vekudzimwe nyika muchigoverana mazano muchiumba ushamwari wekuti mangwana paunoda kuita inga programu yako wasinganzwisisi paya wakaumba madzisa mwari kujara unomabata wamabvunza kuti pakati kunyika yenyu munoita sei so ndiya kuti iprogramu inobatsira kuumba mazano iprogramu inobatsira even kuumba munhu in terms of utungamiri hwako iwewe kuti pongori mutungamiri wakaita sei
mambobasa nyaya yeadresi yamakapa pamamuri kuno kuamerica muchitsananguravo vanhu kuchivimbo chenyu muna 2017 mamuchida kuona vanhu vechidiki vakawanda vachipindawo munyaya dzezvematongerwo enyika muZimbabwe. Nemaundiro enyu mungati zvakabatsira here zvamakasangana nazvo muna muAmerica.
Koma Mike, patiriwo ndaiendai posta kuti ndini nyamisikanzira. After that program yeye ndichita kuchudza vanhu kuti ndoda kuti vechiteki vazhinji vavo kuti pa public office. Ndoda kuti ipo zvino handikwanisi kubosta ndini nyamisikanzira zvaiti. Nokuti kwakazoya vazhinji vakatera kumashure mangu vadiki pandini vakaona zvakafarira panguva yandaisikanzira wechidiki vakafunga havo kuti kudazvo saka ndikangoti ndadzokera kumba ndakanoita purogiramu yayakanangana nokukurudzira kuti vaoccupy mapositions aya ane chokuita nekumika madecisions anogavhena kurama kwenyika zuva nezuva.
Aiwa tinotenda vaGodfrey Kuraone nekupinda muchirongwa. Muri Zimbabwe tabatawo muzvare Samantha Sibanda avo vakapeta dzidzo dzavo muna 2019. Muzvare Sibanda kandaiwo mashoko enyu.
Kuita chirongwa chakaita seMandela Washington Fellowship kwakakosha. Inini ndakasangana nevanhu vakasiyana siyana. I remember kana tichitarisa nyika dzaibva kune vanhu. I think dzaisvika 20 vamwe vaibva kuGhana, then tine vamwe vaibva kuSouth Africa, Zambia, Tanzania, Djibouti. Saka kusangana nevanhu ivavo ende vanenge vachitoita mabasa anoda kuenderana neangu. Vangu vakawanda saka unobva wadzidza kuti kunyika dzakasiyana siyana vanozviita sei. Ende takasangana futi nevanhu vanoita mutemo. Inini mu disability rights tinoita zvemutemo zvakanyanya. Tinenge tichida kuti ma MPII atibetsere kuti mitemo yedu ichinjwe kuitira kuti vakaremara vave neupenyu huri nani. Saka kusangana navo tichivabvunza mubvunzo kuti what does it take kuti munyatsotarisisa mutemo kana kudii. Saka zvakandibetsera izvozvo kusangana nevavo chaivo vanoita mutemo. Ndakasangana nana Gazena nana senator veikoko saka ya zvakandiitira zvakanaka uye unoona nzvimbo. I remember isusu taienda ikoko of which but gore rino havana kuenda ikoko kwakangoita online asi unoenda kuAmerica uona zvinhu zvakasiyana siyana. Ini ndakaona zvikoro zvevanhu vasingataure kana kunzwa ya development yacho yange yakanyanya kukura saka semunhu ari kudzidzira kuita mudzidzisi wevana vasinganzwi kana kutaura zvakandibetsera kuti ndione kuti kune dzimwe nyika vanombozvifambisa sei saka izvozvo zvakandibetsera zvikuru.
Aiwa nguva ndiyo yadyana namuri yeZimbabwe. Regai titore mukana wemu kutenda vaGodfrey Kuraone namuzvare Samantha Sibanda nekupinda muchirongwa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Muri yeZimbabwe tichosangana zvekare pachirongwa cheLive Talk The Connection Message PD apo tichange tichienda mberi tichitarisa zviri kusangana nevechidiki munyika. Anokoneka ine faro ndiri wenyu Maikove muri yeZimbabwe. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvinotochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa.
Makadini vatereri ngatiwe mubvunzo unobva kune umwe wedu
pazuwai kwazuwai wisi 7 minitwa wise man chuwawa tiri kuno kuchobeki tinokumbirawo kurubatsiro. Pane mwadhi yandaverenga yaDeuteronomy 14 painondoperera paverse 21 pane mashoko atisangonzwisisa anoti usabika mbudzana mumukaka wamai wayo. Saka ndanichikumbirawo kuna vanobatsira kuvafundisi kuti vanibetserewo kuti papo mashoko achitaurwa kuti kudini
kuti batsira netsananguro yenyaya iyi. Takumbira mufundisi Taylor Nyanete.
Ndinoda kutenda nemubvunzo wabvunzwa namukoma wise man chiwawa. Pawairinga mashoko kubva mubhaibheri dzvene pana Deuteronomy 14 verse 21 mashoko aya, mashoko akataurwa, ataurwa mashoko aya, anodudzirwa sezvizvi, kuti usadya chinhu chinenge chafa chega, ndiyo dudziro yacho. Tinoziva tese kuti ropa mushoko ramwari raishanda basa guru kwazvo. Pamatangwe evana vaIsraeri vari munyika yeEjipita, Mwari akataura kuti zvodza ropa regwayana pamakoni evana vaIsraeri. Ini pandichapfuura ndichaona, ndikaona ropa handizourai matangwe, handizourai vanhu varimo imomo.
Ropa rine zvarinoreva here mufundisi Nyanete? Ropa rinotiudzei apa?
Ropa rine simbo yakakocha chaizvo, rine mucherechedzo wakakosha, zvekuti zvitendero zvizhinji zvinoti kana uchiuraya mhuka, rega ropa ribude rese, wozodini, wozovhiya zvako nyama yacho, kana wavhiya unogona wozobika, asi ropa rese rabuda. Hazvikurudzirwe kudya nyama isina kubuda ropa, isina kutsutsa. Mhuka isingabude ropa imhuka inenge yafa yega, kana kuti imhuka zvichida yarwara, kana kuti pane zvaitika pairi, asi yafa isina kubuda ropa. Zvinoreva kuti ropa racho ringurimo munyama yaro, saka kuti udye nyama iyoyo pazvitendero zvakawanda haitenderwi, nekuti inyama isina kuchena.
Tipevozve tsananguro yakareruka yatingawisisa.
Ropa hachisi chinokurudzirwa kunge chiri mhuka yaurayiwa. Tikatarisa tese vakakura kumusha, pamunouraya mbudzi, pamunouraya huku, pamunouraya mombe, munoita kuti ropa rese ribude. Zvokuti munoto, kana iri mombe munotozvisungirira pamuti, kana mbudzi munoisungirira pamuti, moivhiya yatsutsa ropa, kana kuti tsutsa ropa rese. Zvokutoti pamwe kana mapedza kuivhiya munorumborega ropa richibuda rese. Saka ropa hachisi chinhu chinowanzokurudzirwa kunge chichidyiwa munyama.
Pamidzira yavozve rondedzero yenyu apa,
kusabika chimbudzana nemukaka wamai wacho zvinenge zvichireva kuti kubika mhuka ine ropa, ine ropa rayo. Saka kukurudzira kuti musabike mhuka ine ropa, itai kuti ropa ribude, nekuti ropa harikurudzirwe kudya. Asi tinoziva kuti kune mamarudzi anoita musiya varimo muno munyika yeZimbabwe. Kune vanobika unonzi musiya wekutonhwa ropa rocho, asi wezvitendero zvakawanda havatodyi chine ropa.
Saka kusabika mbudzana mumukaka wamai vayo zvinotiudzei?
Mukatarisa rudzi rwemachawa kana kuti vana mwenye wamawanowanikwa kumberi mbauku, vanotoda kuti kana mhuka ichiurayiwa vanotoda kuuraya vega, havadyi chaurayiwa nevamwe vanhu, nekuti havazivi kuti chabuda ropa rese. Saka itori tsika inonzi varemba vari kumberi mbauku, vatekeshera zvavo nenyika, asi kune kwavanonyatsozikanwa uku. Saka nyama ine ropa haisi nyama yakanaka kudya, nyama inotarisa kuti inge yabuda ropa rese.
Tinokutendai mufundisi Taylor Nyanete netsananguro yamatipa. Vateereri, rambai muchitumira mibvunzo yenyu kana zvamunoda kugovana nevamwe vateereri vezvechitendero kuWhatsApp number inoti +1 301 919 8140. Ndini Tanonoka Wande ndichiti ngatisangane zvakare zvondo rinouya muchirongwa chedu chezvechitendero.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu Simba Rangu patinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vanhu gumi nevatanhatu vofa nechirwere cheCovid-19 nezuro, asi uwandu vari kufa nekubatwa nechirwere ichi huri kuramba huchidzikira. Hurumende yokurudzirwa kudzika mitemo inoomesera vanoroora nekuroodza vana vasati vabva zera. Nyaya yekubviswa kwemakombi inonzi nevamwe yopa kuti nyaya dzekubatwa kwemadzimai chibharo dziwedzere. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.